Zvineino kuti muZimbabwe nhasi chatinoona ndechekuti kazhinji one chatingatanga kuti tinganenera maSouth Africans pachezvavo nemaonero avanoita vanhu vanobva kune dzimwe nyika. In fact havavafariri zvokuti panongopariwa mhosva nomunhu unobva kune imwe nyika. Zvinobva zvatekeshera kwese kwese zvichiita sokuti chinhu chisati chamboitika, asi zviri zvinhu zvongogara zvichiitika kana vanhu vakatarira macrime statistics akabudisiwa navaria Pieha last week or last 2 weeks ekupagwa kwemhosva. Zhinji dzacho mhosva hadzisi dzakamboende dzemaforeners, asi maSouth Africans nokuti vanhu vagara vachingovengawo dzimwe rudzi, pakangoitika mhosva inenge yapagwa nomunhu anobva kumwa inobva yanyanyopiwa mukurumbira kudarika dzimwe mhosva. Then chechipiri, vanyori venhau nevaya vanoverenga nhau kana kuti vanenge vachifambisa zvamashoko ezvinhu zviri kuitika, vazhinji vavo vane mhosvavo yokuti kana pane munhu unobva kune imwe nyika anenge aita chinhu chakashata, zvinobva zvapiwa mukurumbira zvikuru pamafront pages emanewspaper kana paredhiyo, zvinobva zvaitwa izvo maheadlines. Saka inenge iri nyaya yekuti zvinobatsira kuvenganisa vanhu, asi zvisiri izvo zvinenge zviri kuitika pasi.
Saka ndedzipi mhosva dzamungati dzinonyanyoparwa nezvizvarwa zveZimbabwe?
Kazhinji pavanonenegwa mhosva dzavo dzedzisingovadiki, sokuti mhosva dzokui vari kumamaini ayaya mamaini migodhi inenge yakarasiwawo yakavhagwa nechakare kare vachichera vari pasi zvisiri pamutemo. Then unogona kuwanawo vari vanhu vanonenegwa kuti kupinza fodla dzakaita sana King's Gate dzokuZimbabwe zvisiri pamutemo paboda ndezvimwe zvavanonenegwawo. But zvemarobaries nemamwe atingati macrimes akakura maZimbabweans haanyanyi kupinda, asi kazhinji unowana kuti panongonenegwa muZimbabwe sezvakamboita kuDeep Sloth, unotowana munhu achipisiwa achiitiwa zvese zvinohlisa achitakwa namatombo.
Asika vashumba, pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda mudzinhau imomo zvichinge zvatokwanisa kuziva vakapfurwa ava, saka chingazoita kuti kusanzima Zimbabweans ari kunyanyopara mhosva idzodzo chii vanhu vachibuda pachena vachiti tinovaziva?
Ndingangoti izvo hatisi kuzviramba kuti panewo maZimbabweans anenge achiita zvinhu zvakashata muSouth Africa. But ndichinge tabvumirana kudaro, chatiri kureva isusu eZimbabwe Exiles Forum ndochokuti kazhinji zvinhu zvacho zvinopiwa mutindo wazvisina kufanira kupiwa.
Tanzwa muchito vanonyora nhau ava vanenge vari kunyorawo nezvisizvo, zvii zvamungakurudzira kuti dambudziko iro rigadziriswa?
Chikuru chatingakurudzira vanhu vemapepanhau neimwe midhia yese ndezvokuti vanoda kuti paitwe training kungoti vadzidziswe manyorere enhau asingawedzeri kupokana kunoitika mukugarisana kwavanhu maSouth Africans namaZimbabweans nemamwe marudzi.